Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 21, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatoti hapana chareba kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe. Asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Conservation Commission NPRC varipo iyo kuti ndoboka rakaripabunduro remutemo rakagadzirwa kuti tibatsire kuendesa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwavanhu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yegukura hundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe nhasi kuitira kuti vakurukure pamwe nekubuda nezvisungo panyaya yegukura hundi. Madzishe aya aungana pasi pesangano reNational Council of Chiefs. Nyaya hombe yataurwa nezvayo ndiye kuviga patsva vanhu vakafa munguva yegukura hundi, uye madzishe ekumateberland anonzi apiwa mvumo yekuviga patsva vanhu vakafira mumatunhu avo. Mashoko atiri kutambira anoti nyaya yekuripa vanhu vakafa mugukura hundi haina kutaurwa nezvayo. Kunyange hazvo pabuda mashoko ekuti vamwe vanhu vanogona kubatsirwa, Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba, sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwe maonero avo.
Hatoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe. Asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Conservation Commission NPRC varipo iyo kuti ndoboka riripabunduro remutemo rakagadzirwa kuti tibatsire kuendesa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwavanhu.
Tiri kunzwa kunzizvo madzishe anenge awirirana navaMnangagwa panyaya yekuti vanhu vange vachivigwa patsva. Munotora sei danho iri?
Nyaya yakakosha kuvanhu nemafunge nekuzvarwa kwedu sevanhu vatema. Saka inyaya yakakosha nekuti vanhu vanga vachitambisa kuviga vanhu kunyika dzavo kwavanogara iko kuvanhu vavo vakashaika. Takaona pakawanda paibiwa matombstone vanhu vanoratidza kuungana zvakarasikitika. Saka tinoti icho chitinhanho chakanaka chekuti vanhu vanzi vakwanise kudi kuviga. Asi patinoti panoda kuti pazoitwa chakakosha ndechekuti pave nechokwadi inonzi truth telling. Kuvika hakuzina hakuzikochete kunoda kuitwa. Tutanga taziva kuti vanhu vakafanei vakaurayiwa nani, chii chakaitika, vakaurayirwe chii, chii yatingaita kuti tisazvidzokorera futi mune ramangwana. Mhuri dzavo dziri kupi, dziri kudyei, munharaunda mavo mune development boom yakaitika here isina kuitwa nenyaya yekuti vanhu vanga vari panguva yekupokana vanhu vachiurayiwa nehurumende, uye kuti zvisazorambe zvichiitika zvekare munyika medu ngapagadzirwe nyaya yemainstitutions. Kuti mainstitutions asave anenge achiraniwa nemauto, kuti mainstitutions ave ari independent, kuti asave nemapati anenge akarerekera, kuti mainstitutions ave ari strong, vanhu vavimbi nemainstitutions. So nyaya inofume yakanaka, chokwadi chakanaka. Vanhu ngava vachityika vachiremekedza bumbiro remutemo wavo.
Tiri kuona kuti vaMnangagwa vava nenguva vachigara vachisangana vachitaura nenyaya yegukura hundi. Semaonero enyu zvinoreve izvi?
PakaMnangagwa vanga vari pakati penyaya yegukura hundi. pakaita ground wanga vari minister of defense handiti saka handifunga kuti ivo pacho zvavovoka vakatanga kusangana nevanhu vanhu vanga zvitambire nekuti vanhu vazhinji vanenge vachitya kutaura zvakaitika saka nokudaro ndosatora nyaya yenperas vamunangagwa vaedzawo vaenda pane rimwe danho kudarika president Mugabe kuti vaedza kutanga kutaura asi tinodiwa ndechekuti ngavasiye nyaya iyi inyatsoitwa nenperas vape nperas masimba nemari yekuti iite basa iraka zvakachena zvisave nyaya dzekutsvaga mavhotsi asi ive nyaya yekugadzirisa nekuti kune vanhu vakafa kune mhuri dzakashaya kune mhuri dzakashayiwa vanoriritira uye nezimbabwe izvozvo pari zvino yakangotsemurwa nepakati nekuti vanotaura chindevere nevanotaura chishona nenyaya yekuground saka nyaya iyo inofanira kugadzirwa zvinhu zvomene kwete kuti vanhu vangosangana sevachiita havo politics politics dzakanaka asi dai vaendesa nyaya yekuumba nyika mberi tinofunga zvisingabudiri pachena
mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare Vanhu vakawanda vava kuona zviri nani kuenda kudombaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munzvimbo dzinobhadhariswa mari sezvo vasiri kubatsirwa munzvimbo dzinobaiwa vanhu nhomba pasina muripo. Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo.
Mumwe mugari womumusha werujeko vanoleji matumba vati vakandobaiwa nhomba kuchipatara chiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomirira mumutsetse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva
ya ini ndakatozondovhaccinatwa kumaprivate clinic nchivimbo kunge ndaita masvondo maviri nda kundobayiwa kukliniki yekanzuro kurujeko asi ndasingakwanisi kuti ndiaccesse mushonga nonhau kuti vanhu vanga vakawandisa uye vanobaya vanhu 50 pazuva
vamatumba vati kuzvipatara zvisiri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadharirwa mari inosvika madhora maviri kuamerica iyo yakatarwa nehurumende mumwe mugari vajohanisiwani avo vati vakabayiwa muchipatara chakazvimiririra vati kunyange zvachibhadhariswa mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba wakamirira kubayiwa
kuzvipatara zvehurumende kune dambudziko rokuti ndezvamahara saka chinhu chamahara unofanirwa kuti uchishandira somunhu wekushandira mahara nokuti havai kushandiri nenguva yaunoda vanhu vacho vakawandisa ivo vanhu vacho vanobaya vacho vanoti vavashoma zvokuti dei zvaibvira vatowedzera manpower yavo
mutauriri wezimbabwe national family planning council mumasvingo vaebet chikosi vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobayiwa nesangano ravo senzira yekutisa mitsetse kuzvipatara zvehurumende
vanhu vari kuuya nouwandu hwavo nekuti kwedu hakuna matiyo akawanda tiri kubaya vanhu vakati wanda ipazuva kubetsera hurumende kuti tishuve kuzovesa vadzivirirwa kudziva mutengo iyi
chimwe chipatara chakazvimirira chesimas chiri kubayawo vanhu mumasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical aid mumwe mushandi ataura nestudio 7 pasimas aramba kudomwa zita rake nekuti haabvumidzitaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingambobhadhariswi muridzi wemakurira private hospital dr phineas makurira vati zvipatara zvakazvimirira zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza uwandu vanhu vanoda kubaya nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubaya vanhu nhomba svondo rinouya
hurumende yakazotibvumidza kuti isu vemumaprivate tiite basa irori so we expect kuti tinotanga vhiki rinouya
mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vati hurumende inotenda nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvipatara zvakazvimiririra uye inokurudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza uwandu kuzvipatara zvehurumende
takwainkluda mafarmacies tikaincludawo mamwe maprivate players kune maprivate clinics maprivate hospitals akapindawo muchirongwa icho chichi kucomplimenta government effort tiri kuona riri danho rakananga iroro izvo nenyaya yekuti vanhu vaakuda kubayiwa nhomba wawandisa macenders
nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda nezuro vanhu makumi maviri nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri 4220 vanhu mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu 386 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevasere 122,288 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nemazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe 2,271,729 mabai wanomba yepiri wawe milioni mwechete neziuru mazana mana ni makumi maviri nezino mwene mazana makumi mashanu ni mafumba amwe 1,427,150 hurumende ine urongo wakubaya wanu mamilioni gumi kana kutisukamu makumi matana hatu kupamu zana tenzele yuku risadende ya COVID-19 na kamira studio 7 masingo dini Godfrey Mtimba.
Masangana noongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato kana kuti party agents pamwe nevanoongorora sarudzo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekudzoka kubva kunoongorora sarudzo dzekuZambia, mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano runoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosibunu vati kuchengetedzwa kwemavhoti kwagara kuchiitwa nevemapato pamwe nemasangano anoongorora sarudzo akaita seravo. Asi vaBobosibunu vati musiyano wavepo pari zvino ndewekuti kurudziro iripo ndeyekuti munhu wese anenge avhota amirire kuverengwa kwemavhoti.
Tinofunga chatiri kunzwa kazhinji chichitaurwa muchirungu vanhu vachiti defend your vote, stay defend your vote all the time. Inyaya yakangofanana nenyaya yatagara tinongoita makore ese. Asi kurudziro iripo panguva ino ndeyekuti munhu wese ngaamirire aone kuti zviri kufamba sei, basa rakera famba zvakanaka here.
vaBobosibunu vati kuvimba nekutarisirwa vhoti nevanoongorora sarudzo vakamirira mapato ezvematongerwo enyika zvinonetsa nekuti dzimwe nguva vanenge vasiri panzvimbo dzekuvhotera dzose. vaBobosibunu vati chakakosha kutora umbo hwezvabuda musarudzo panzvimbo panenge pavhotera munhu.
Nekuti dzimweni dzenguva vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vasina vamiririri vavo panzvimbo idzodzo. Asi muridzi wevhoti ndiwe mapato ezvematongerwo enyika, vanhu vari kungosarudzwa. Sakureva kuti zvave kwatiri isusu sevagari vemunyika kuti tichengetedze vhoti yedu igone kuzoverengwa iriyo sezvayabva iri patavhotera kana kuti pandavhotera panguva yandinenge ndavhota.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vatiwo nzira dzekuchengetedza vhoti dzinogona kuitwa nevanhuwo zvavo vanenge vavhota vanofanirwa kuona kuti zvabuda panzvimbo yavavhotera ndizvo here zvaendeswa kumusoro kucommand center.
Ordinary people vanenge vane mainterest yekuona kuti vhoti yake yasvika papi, yakaunda kusvika papi. Ndovhoti mavhoti averengwa papolling station
mutauro weMDCT vaWitness Dube vati bato ravo rine urongwa hwekushandisa nhengo dzaro dzinogara munzvimbo dzinenge dzichivhoterwa kuchengetedza mavhoti.
Saka isusu sebato tiri kutarisira kuti kana takuenda kumaelections tichambenge tine strategy inoti iyo maelection agent edu achabatisana nevanhu kana kuti nhengo dzepati yedu, but vachigonawo kuti vataurirane nevamwe vanenge vari munharaunda iyoyo iri kuitirwa maelections.
Mutauriri weZimbabwe Election Commission vakwawani moyo vanoti kuchengetedza vhoti pamutemo munyika kunoitwa nevanenge vabvumirwa nebazi ravo kwete munhu wese, sezvo paine mutemo wekuti munhu akavhota anoenda kure kunosvika mamita mazana matatu kubva panenge pachivhoterwa. Vamoyo vanoti vanhu vari kutaura nezvekuchengetedzwa kwevhoti vanhu vari kuda kukonzera mhirizhonga pasarudzo.
Hazvibvumirwe nemutemo muZimbabwe nekuti kana wavhota unofanirwa kuenda mamita 300 kubva pari kuvhoterwa. Zvazvinoreva ndezvekuti kana wavhota unofanirwa kubva waenda.
Asi vaMakoni vati hapana chinotadzisa kuti munhu avhota adzoke panenge pave kuverengwa mavhoti.
100 meters ino apply 100 meters zviya zvendezvekuti izvo haufaniri kukambeina asi hapana chinokurambidza kuti ungori pedyo nepolling station kana kuti udzoke patime inenge ichizoverengwa zvabuda musarudzo idzozo.
Nyaya yekuchengetedza voti iyi yamutsiridzwa nekuda kwesarudzo dzakaitwa kuZambia yakonzeresa mutauro munyika vakawanda vachiti ndizvo chete zvinoita kuti sarudzo dzisabirwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 16 vakaurayiwa nezuro mukurwiswa kwakaitika kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweNiger. Dunhu iri riri kurwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero chiri chechitendero chechiIslam. Varume vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani vakapfura vanhu vainamata mumusha weTeim mudunhu reTirabelli. Dutu mpengo retropical storm Henry riri kutarisirwa kuvhiringa zvakanyanya dunhu reNorth Carolina uye richange riine mvura pamwe nemhepo yakasimba. Dutu mpengo iri rinonzi riri kufamba zvakanyanya zvekudarika makiromita 110 paawa imwe chete. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mpengo iri richarova zvakasimba nzvimbo dzinobva muNorth Carolina kusvika kudunhu reMassachusetts. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi ndaita hurukuro negurukoto rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, kana kuti Shadow Minister of Labour muMDCT Amai Paulina Mupariwa.
Ndinoda kuti ndinofara uye ndinotenda President Douglas Monzora neutungamiri kungondikoshesawo kungondiona kuti ndinokwanisa kufana ubata ndakamirira gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, nekuti donzvo randinaro ndinongotarisa ndikatarisa chiso chemunhu ndinoona kuti ndo panofanirwa kunge paine upenyu hwevanhu. Saka ndinonzwa kufara iye ndinoda kutenda President wangu Douglas Monzora nekundipa kundiremekedza nekundipa chiga chekuti ndimiririre vashandi.
Makashanda kwenguva yakareba musangano revashandi, ndezvipi zvinhu zvamunoona sezvipengaidzo zvakatarisana nevashandi pari zvino muZimbabwe?
Ndinoda kuti ndofunga kuti mararamiro ari kuita vashandi pari zvino netingangoti gore rino gore rapera zvese. Mukatarisa totanga neicho chirwere checovid-19, vashandi havasi kukwanisa kuenda kumabasa zvakakwana. Vashandi havasi kukwanisa kuwana donzvo rekuti iko kunonzi kutestiwa, iko kunonzi kubayiwa. Haisi nyore kuchizonowana kubayiwa nekutestiwa kwacho, zvinoti nesei yatinoti access pachivhungu. Number 2 inyaya yekuti idzo mari dzacho dzinotambirwa nevashandi hatichatenga chunhu, nekuda kwokuti munyika maakushandiswa mari dzakangoti wadei, iwo madhora yando angoshanda. Munhu wese ari kutengesa chero chinhu mustreet anokutaurira mari yemadhora. Saka kureva kuti dambudziko riripo nderekuti ivo vashandi vacho vanenge vasina mari yacho yemadhora. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yavanotambira haitokwani kuti kana kuti kuri kuda kuchinja pamusika mutema kuti izoita madhora, haitomboripo mari yacho iyoyo. Yatinoti mari zhinji dzinotambirwa nevashandi dziri pasi peyatinoti poverty tatam line. Tikatarisa kuti chero munhu akaenda musupamaketi kunotenga zvinhu, kana munhu achitambira 1000 ingave 3000, hapana zvinhu zvaanenge atenga, anongoona ngotenga 3-4 items. Kukana ndatenga nemari iyoyo kuti mangwana ndinozokwira vanokwira neibhazi vachienda kumabasa, mamitero yedzimba vanobhadhara nei, magetsi vanotenga nei, zvinongowanikwa zviri zvinhu zvakaomarara. Matambudziko mamwe acho ari kuwanika ndeyekuti munoona zvakare pane nyaya yatinoti tangawandidai ya sexual harassment pamabasa yatowanda zvakanyanya, nekuti tumabasa tacho turi kuwanika ndetwemakambaniwo mamwe anenge ari madikaya, kuti munhu anenge ari wekambani pake apauya munhu akanga achida kutsvaga basa anowanika kutombotanga anzi tangawandida kuti ndikwanise kuti ndikutore pabasa kuti uive mushandi wepo. Chekupedzisira chiripo ndechekuti nhaurirano dzinoitwa dzatinoti dzetripartite negotiating forum hadzisi kukwanisa kuburitsa chivimbiso chekuti vashandi vange vaine kakuvimba, kana kuti yatinoti trust pachirungu, kuti kana tichinge vataurirana kwawanikwe kuti zvatabvumirana ndozviri kuenda kunoitwa. Pari kuona papachingotauriranwa pasina yatinoti implementation yezvinhu zvabvumirana, zvinova zvinozokonzeresa kuti mumaindastry munoshandwa nemumabasa macho munoshandwa imomo kunowanika kwaane matambudziko ekuti nekuti zvataurwa zvaendwa kunotaurwa nazvo hazvina kukwanisa kuti zvibudirira hazvina kusvika kumagumo kana kumupendero kwokuti vanhu vapedzerane kutaura kuti vanhu vakwanise kuwana kana iri mari kana zviri zvibatiso nezvishandiso anza dzingave dzimba yatinoti manani manitary benefits aya hazvikwanisike izvozvo nekuti vanenge vasina kusvika kumapendero kwenyaya saka zvimwe zvezvimwe zvinhu zvine matambudziko yekuti yatinoti TNF Tripartite Negotiating Forum chemba inoti vashandi vashandirwi nevamiririri vakwanise kunge vachiwana kutaurirana iko zvinosvika kumupendero wenyaya.
Takatarisa basa ramuri kuita iri, imi semudzimai matambudziko aya muri kutauraya anobatawo zvakadii vanhukadzi muZimbabwe?
Ngati kana tichitotaura ukaona dambudziko richinzirudzika riri kutambudza vanhu zvinotozoti iwaya matambudziko anotambudza madzimai vanobva vatonyanya. Tinoti tinotoita two times matambudziko nekuti munobva matarisana kuti kudzimba kwacho kunenge kusina chekudya, kudzimba kwacho mari yacho inenge isina, kudzimba kwacho takuti kune inonzi domestic violence iyayi nekuti chekudya kana kusina mhiri zvonga iperi musika kana mari isingakwani chekutenga chouviri zvinoreva kuti munhukadzi haakwanise kuwana zvaanokwanisa kunge achipiwa semunhu watinoti mudzimai aripo pakuti achengetiwe kana ari kumba. Mari kana isingakwani zvinoreva kuti bopoto nemvunga mupopoto nekukonana mudzimba kunoramba kwavepo. Nguva ino yakaomera munhukadzi kupfuura mumwe munhu wose. Apa ndobva ndabata nevakaremara kuti tine vanhu vanorarama neurema munyika. Vanhu ivavo upenyu hwavo hunobva hwatonyanya kuoma nekuti patinoti kupambana nekutsvaga kana iri nguva yatinoti yecovid ino zvakaoma zvinotobva zvavaomerawo naivavo.
Imi muri shadow minister muchange muchishanda sei nehurumende mukugadzirisa matambudziko amuri kutaurai?
Chekutanga ndechekuti handina kumbogara ndamboregedza kuramba nichitaura nyaya dzevashandi kana mudare reparamende. Ndere kuti ticharamba tichipakurudzire wekuti yatinoti Tripartite Negotiating Forum ngaitaure zvinhu zvinooneka zvinobatika zvinobva zvati vanosenzerwa vatinoti maemployers vashandi vanoshanda vatinoti maworkers nevanomiririra vakwanise kunge vachivimba nekuti zvinenge zvataurwa imomo zvinonoitwa nevese vanhu ava yatinoti commitment to implement zvabvumi. Chechipiri ndechekuti mishonga yecovid nepanotestiwa covid zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nyore kuitira kuti ava vanoenda kumabasa vakwanise kuzviwana nekukasira. Zvifambiso zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa kuitira kuti vashandi vawane chekufambisa. Uviri yatinoti mari yacho inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichizobhadhara chekufambisa vashandi vanofanirwa kuwana yatinoti living wage. Ndosaka paenda bata kuti mari yacho haitokwani kutenga nekuti kare taiti mari my pay does not take me home. Saka nazvino ndosva ichitungori nekuti mari kana idzo saka tichaita zvakanyanya yatinoti dialogue yakanyanya naminista vehurumende vanomirira zvavashandi nevekomisheni yepublic service kuti maconditions of service evashandi ave abvirwa vawanise zvokushandisa kana zvikwereti zvemota zvikwereti zvokutenga dzimba kana kungovakirwa dzimba vopiwa atinoti mabhodhi ekumabhengi aya kuti panozobuda munhu iyeye kubasa akwanisika achingowanawo yatinoti roof over their head.
Avo vanga vari gurukota rezvavashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti shadow minister of labour muMDCT amai Paulina Mupariwa vachitaura vari parunhare muchirongwa chino chamapiwa neni Ray Choto ndakamirira mumwe wangu Marvelous Mushlakanyahuye. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tatiregai timboteera mhuri yevashona iri muKenya iyo takambokurukura nezvayo mwedzi yadarika mushure mekunge hurumende yeKenya yatanga kuvapa magwaro ekuti vange vari zvizvarwa zvenyika iyi. Musakanganwa kuti mhuri iyi kana rudzi rwevashona urwu rwakabva kuZimbabwe kare kare kumakore angadarika 50 apfuura, asi muKenya vanga vasiri kucherechedzwa sezvizvarwa zvenyika iyi. Asi hurumende iripo iye zvino yakashandura zvine izvi yakatanga kuvacherechedza serumwe rudzi rwezvizvarwa zveKenya. Tabata mumwe vakuru vemhuri yevashona va Oliver Muregerera.
Aizvinezvi ndodaira kuti danho rakazotorwa rekupedzisira zvakaitika kuti vanhu vachipuwa zvitupa aizvinezvi vanhu vese vane zvitupa kana munhu nemunhu pachake changosarira ndechekuti kana achida kutora pasipoti anongotora aizvinezvi kana zvokuti munhu atange kuitawo bhizinisi rake zvingangokwanisika nekuti vanhu aizvinezvi vasununguka chaizvo chinhu chikuru chirikutifadza ndechekuti izvo vana vasimba chaizvo kuenda kuzvikoro ende vana vari kumbasa zvinofadza chaizvo.
Kuwaniswa kwamaita zvitupa kunorerutsa zvakadii nyaya dzemagariro enyu? Nokuti tainzwa muchichema kuti mune muchisarurwa nenyaya yekuti hamuoneke sevanhu vemuKenya. Zvashandura zvakadii magariro enyu?
Zvasha magariro edu kana kuti upenyu hwedu nekuda kwokuti pane rubatsiro rwaidiswa nehurumende rwafanana nemabhasaris ekuti vana vadzidze nemari dzaipiwa vanhu vavanhu vakuru zvanga zvisingakwanisiki izvozvo kuti zviitike nepamusana pekuti munhu kana usina chitupa hauna mabatsirwo aunoitwa. Zvino iye zvinoizvi zvava nemukana wakanaka wokuti zvinhu zvese izvozvo zvaakukwanisika kuitika. Chechipiri, vana takukwanisa kumirira vana zvakanaka kuti mwana adzidze dzidzo yake isapedze. Tinodaira kuti zvaakufadza paupenyu nekuti upenyu hwachinja chaizvo.
Iye zvino vanhu vese vakapiwa here magwaro uye vakawana here zvitupa vese?
Aiye zvino vanhu vese vakawana zvitupa. Iye zvino handidairi kuti pachine problemu yatiinayo. Ndodaira kuti hurumende yakameka shuwa kuti munhu nemunhu ava nechitupa chake mumaoko kana musi unouno. Ndodaira kuti kwakanga kuine seremoni yakanga iripo yekutambiswa zvitupa iri yakamiririrwa naminister of interior. Ndiye akamiririra kuti vanhu vape vanhu zvitupa. Rakava zuva rakaswera vanhu vese vari ikoko vachitambira zvitupa. Wanga uri musi wa28 mwedzi wapera uyu. Tine tariro huru yekuti upenyu hwedu huchatinakira kana iye zvino chakwanisawo kuti tizvimire mire nekuitawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvaka upenyu hwedu zvinofanana nekuti kana kukwanisa kupachesawo nzvimbo sekugara, kutenga nzvimbo sekugara nekukwanisa kuvhurawo mabhizimisi atinokwanisa kuita.
Vakawanda vanoshamisika vamuregerera kuti patinotaura nemi pachirongwa mune muchidedemura rurimi rwaamai. Muri kudzidzisawo here vana venyu rurimi rwo rweshona rwekuZimbabwe?
Rurimi rwedu rweZimbabwe haruna kukwanisika kuti rupere pavana vedu. Vana vedu vari kutaura zvakanaka rurimi rwedu rweZimbabwe vese. Hakuna munhu akarasa rurimi rwaamai. Ndodaira kuti ndochinhu chinofadza ichocho. Kana dai kuri kuti ari mwana munokwanisa kukurukura naye usingatongozivi kuti akaberekerwa kuno anenge achingotaura rurimi rwo.
Totarisawo denda recovid-19 vamuregerera. Mati mawaniswa here mukana wekubayiwa nhomba yekudzivirira denda iri?
Tanga tisati takubayiwa nekuti vanga vachiti vanhu vanofanirwa kubayiwa vanhu vanenge vaine zvitupa. Saka naiye zvinoizvi takatofonerwa tichitsanangurirwa tichinzi pari kuuya madoctors vanofanirwa kuti vauye vazobaya vanhu vedu.
Ndinotenda zvikuru vamuregerera timakorokoto.
Aiwa tatese.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera vanove mumwe wevakuru vemhuri yevashona vagere muKenya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro njini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ataura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yegukura hundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere checovid-19 choramba chichinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngomgqibelo siku 21 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegogo rawundi bezikhethele abafuna kwenziwe, njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu esigabeni sayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo.
Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna. So kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla lezanu PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo mzelikazi. Kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi.
Kambe kulokhe kufanele na ukuthi abantwana abangamantombazana behlolwe ukuthi belokhe bezintombi ezigcweleyo baze bayekwenda ukwenzela ukuthi beziphathe?
Uyasiza mpela ukuthi abantu laba ngamantombazana bazigcine, mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni alokho egcwele ntombi yomfazane. So usiza futhi ukuthi umntwana mayezazi ukuthi uyahlolwa akazi kuvanza agcwale indawo yonke, uyazigcina kahle.
Siza kuzwa ngomculo kaSikhosana omutsha.
Ingoma yikhiphile ebhale zidlala tethe.
Utethe ngumuntu ohlakaniphile omakhiwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kulandela umhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwenzinduna lomongameli Emmerson Mnangagwa woBulawayo, uhulumende uthi induna yizo ezizakhokhela udaba lwegogo rawundi ezigabeni zazo ngendlela yokulungisa lolu daba. Umongameli Mnangagwa uthi udaba lunye ngalunye luzacutshungulwa kukhokhela izinduna, njalo abantu bazitshele ukuthi lulungiswe njani kulabo abafuna ukungcwaba izihlobo zabo kutsha kumbe abafuna inhlawulo. Uthe kufanele abantu bebuzwe ukuthi bafunani, njalo udaba lolu lungaphathwa ngokulenketha betshabi. Induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Baphinde bacubungula okubalisa ukuthola izithupha kwabathinteka ngegogo rawundi, ukwelulekwa kwabo nokungathuthukiswa kwesigaba seMathebeleland. Ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umphokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asidingi njengabahlali bakomthwakazi ababulawelwe abantu ukuthi sitshelwe nguye Emmerson Mnangagwa ukuthi siluphathe njani lolu daba. Whether unike amandla izinduna ukuthi ziphawule ngezigaba ngezigaba ukuthi zilulungise njani. Kodwa kokuqala sithi asiyi kumlalela ngoba uvele engumbulali. Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna. So kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla lezanu PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo mzelikazi. Yikho ke sithi ke kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi ngoba sebengani basebenzela izanu PF okwedlula abantu laba abayibo ababaholayo ngezigaba ngezigaba zabo. Kanti ngakwelinye icele futhi njalo kule ndaba esiyikhangeleleyo ukuthi thina mhlaka 1 August 2018 after ama-elections eZimbabwe, u-Emmerson Mnangagwa wakubona kufanele ukuthi afake International Commission eyayihedwa uMokhlante owayengu-president wakwele South Africa. Kodwa ngase sifika edabeni lwegogo rawundi esicabanga ukuthi yilo ngabe udaba okuba le-International Commission ezophatha lolu daba, simbona u-Emmerson Mnangagwa engayenzi ngendlela esifuna ngayo, njalo simbona e-appointa i-NPRC esicabanga ukuthi kuyi-organ esebenza ingaphansi kokulawulwa nguye u-Emmerson Mnangagwa. Kanti njalo futhi sinanzelela ukuthi kulala ama-CSOs akhe ayiwo afumayo kwelikamthwakazi akhanya sengani asebenzelani lohulumende kodwa esebenzelana kanye lohulumende wakho Emmerson Mnangagwa. Kanti ngakwelinye icele sibuye futhi simbona esefuna ukusebenzisa izinduna ezikhontrola ngokuthi lolu daba luphathwe kanjani. Nxa sikhangela ke uluhlu lwezinto ezibekiweyo lapha kulokho athi kukhulunywe ngakho, silithina batshiyelani indaba ye-International Truth and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabantu abangela sici njalo abangazange baphatheka kulolu daba lombhuqazo. Ngoba nxa sikhangele thina indaba ye-Gukurahund i-genocide edinga international attention, hatshi nje ukuthi ibanjwe ngumperpetrator ezifakela abantu afuna ukuthi abafake, esenzela ukuthi umphumela ungaphumi ukhomba umunwe kuye ngoba kunguye owabulala abantu bakithi ngalo umbhuqazwe.
Sesikhangela uluhlu lwezikhalazo zezinduna, khona konke yini okukhathaza isigaba zeMathebelele kumbe kuningi okuchiwe phandle?
Bakhe phezulu nxa sikhangela ukujula kodaba lwenhlupho zeMathebelele. Kule ndaba izinduna layo Emmerson Mnangagwa abangafuni ukukhuluma ngalo udaba lwe-1979 Rand Plan eyabhalwa yiZANU-PF ukuthi bazahlukumeza njani amaNdebele, bathathele umbuso, bathathele umnotho wabo, lakho konke okungenza amaNdebele kumbe ngithi abantu bonke abavela komthwakazi abagocela indimi ezingu-13 ukuthi baziphilise ngokugcweleyo. Sinanzelela ukuthi i-1979 Grand Plan ikhulumile ngokuthi ezikolo zakithi kumele kufundiswe ababalisi besishoneni, ema-police station, ema-ofisini kahulumende, umhlabathi wakithi, emabhenki kumele omaneja bebe ngabavela khona leMpumalanga, lawo yonke into mhlawumbe engahlanga phezu kwabantu bakomthwakazi. Konke lokhu sikubona bengakuphawulanga, bengakhulumanga ngakho, ngoba iZANU-PF iyabusa namhlanje kwelikamthwakazi for the past 41 years besebenzisa le rule book eyi-1979 Grand Plan ethi abantu bakithi bangama-second class citizens endaweni zakubo. Kungakho ngisithi mina indaba yombhuqazwe ayipheleli kulabo ababulawa ngo-1983 kusiya ku-87 kuphela, siyibona iqhubeka. But ngakulesi sikhathi sibona isibuya i-economic genocide whereby amathuba emsebenzi, lamathuba okuvula amabhizimusi, le ndaba ezilokwenza lamasiko kamthwakazi wonke jikelele zibulewe nguhulumende nalo eZANU-PF okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. Esikunanzelela thina sithi kuyikuphuca abantu bakithi amalungelo abo besebenzisa ukubusa kwabo phezu kwethu. Yikho sithi konke lokhu abakukhulume ngakho mhlawumbe bakwenza kwangani ngama-demands, u-Emmerson Mnangagwa akayi kukulungisa ngendlela esicabanga ngayo ngoba yena enguye u-perpetrator. Kanti njalo okunye sinanzelela ukuthi ukwenza lokhu njengoba umnyaka ka-2023 wama-elections ususondele eduzane, ufuna ukuthi abantu bemvotele becabanga ukuthi hayi ngumuntu ohlukeneyo lo-Robert Mugabe, kanti ngabantu abafana nayo futhi esenza kanye khona ukuwa usenziwa ngu-Robert Mugabe.
Lowo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lambili babulewe umkhuhlane we-COVID-19, kwathi abedlula amakhulu amathathu 386 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo la kwedlula izigidi eziyinkulungwane, labulala abedlula inkulungwane ezine. Asebehlatshewe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili. Uhulumende uthi ulokhu esamukela amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 lanxa kwezinye izigaba zelizwe abantu besithi ayasilela. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Kulandela ukuchothozwa kwakhe ngendlela aphatha ngayo udaba lwe-Afghanistan, uMongameli Joe Biden weMelika ngolwesihlanu uthe uzaqinisa ukuhlengwa kwezizalwane zeMelika ezikulelo lizwe ezilokhu zizama ukusuka kulandela ukuhluthunwa kombuso walelo lizwe ngamalwicatsha ohlobo lwesitaliban. Iningi lisegcekeni lendizamtshina eKabul, lapho okulengxabangxoza khona njalo sokusele amalanga alithumi kuphela ukuthi ibutho leMelika okuyilo elihlenga abantu liphume liphele kulelo lizwe. Amalwicatsha kwelenje esigabeni seTilaberi azenzela santando lanqabu lemigoqo eminingi ebanqabelayo, njalo kulokuhlaselwa kwabantu nokubhonjwa kwezinye indawo, kutsho amalunga edale lephalamende akuleyo ndawo. Ukuqeda lolu hlupho, elenje selithe kule state of emergency lavimba ukuthi abantu behambe ngemdududu, lavala imkambo ecatshangelwa ukuthi iphathisa amalwicatsha, njalo selibeke imigoqo ethile ekuthengisweni kwamafutha ezimota awe-fuel. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempilakahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi isabelo zingelamanzi, okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempilakahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi sabelo zingelamanzi, okulakho ukudala kumemetha komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. Abafundi esixoxe labo bathi sebefisa ukubuyela ezikolo ngoba ukuhlala emakhaya kuphazamisa ikusasa yabo. Omunye walaba bafundi uLindi Spanda uthi abanye bakhe abasoze babuyela esikolo ngenxa yesikhathi eside abasithethe behlezi emakhaya.
I-lockdown le isi-affekthe kakhulu, especially endaweni zesikola isi-affekthe kakhulu sibili, especially amankazana amaningi agcine sezithwala ngokungayo esikolo.
Umnumzana Arnold Mangena odabuka ku-Ward 5 koBhewula eMatobo uthi ukhathazekile ngokuvalwa kwezikolo.
Ikusasa lethu asela qiniso lalo mpela, asisakwazi lapho esiya khona kuthi siyophetha ngani. Abaningi sebenza ukuthi ngithengisa, abanye bathengisa ama-airtime, abanye sebelima izingadi bethengisa izilimo, abanye batshaya izitina.
Umnumzana Luka Ncube ongumzali la engowebhewula uthi akukho okwenziwayo esikolo ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.
Akula nto elungiselela ukuthi kule themba lokuthi izikolo zingavula. Kulokho kuhlezi njengokuthi amanzi nalana ezibholane nalana alandwa ngaphandle kwesikolo kumbe whatsoever iwona la khona, kodwa la ukuthi kumbe kuthiwa kulungiselelwa for ukulwa nalo umkhuhlane, hayi into engekho lapha kithi endaweni yethu asitayiboni.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Dennis Moyo oyenandeni eGwanda South othi kusaselwa umsebenzi omkhulu okufanele wenziwe ezikolo phambilini ngokuthi zivulwe.
Ubunzima bukhona kakhulu sibile kuvulweni kwezikolo lapha, uthi uyakhangela ezikolo ama-classroom ukuthi malutshwane kangakanani, uthi uyakhangela ubuningi babantwana, uthi uyakhangela ifurniture nje yona ekhona ukuthi ingakanani. Ngokubona kwami sibili, ngibona engani special emakhaya kuzenza igciwane lelimemetheke kakhulu, i-risk ebantwaneni, i-risk kubabalisi, it's even risk to the community.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi iningi lezikolo zakibo lisizwa izizalwane zakulele eziphetsheya kwelizwe ngemithi yokuhlanza izandla, ama-sanitizer.
Bayazama ukuthi bethumele khona lokho ama-sanitizers, ama-maski, ama-standard liquid sokugeza lezo zandla. Bazamile impela abantwana, especially esikoleni sethu lapho eSenyashungwe. Ma nginanzelela, hayi bazamile ngamandla. Okubuhlungu ukuhlala kwabantwana ekhaya. Hey, kusimotshi, umotshi ekusasa labantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni, umnumzana Agent Moyo, uthi kunenge okufanele kwenziwe andubana izikolo zivulwe.
isikolo kufuze kube namanzi lokuba abathisha amaningi abhubha ngesikhathi lesi sidlulile lapho headmaster abhubha. I-concern enye futhi ngeyokuthi ama-class sizes la makhulu ama-classes la ukuthi uhulumende angenele abe reduce i-ratio yabantwana. Lokunye futhi ukuthi khathesi kunje iholo lingani lincane kambi sokuthi uhulumende la angani uyangezelela iholo labatisha. Ekuhlatshweni lapha sithinina kulama-challenges ama-line made kakhulu endaweni ezithiyeneyo sithi ababalande ezikolo laba abafuna ukuhlatshwa bahlatshwe besezikolo zabo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Taunga Nandoro utshelele umsakazi ukuthi sebegebhe isikotsho ezikolo balungisise ezinye eziyinkulungwane ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 lapho besesikolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa losakhulayo olwela ilungelo loluntu uMnumzana Josephat Mzaca Ngolube.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngabe ngilela abalaleli bonke abalalileyo. Hayi nyathaba ukwamukelwa nguwe Chris Gande ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani okwenziwe ngabasakhulayo bakwele Zambia okuthiwa yibo ababangele ukuthi umnumzana akayinde ijilema anqobe kukhetho?
Kuyisibonelo esikhulu kakhulu ebantwini abatsha beZambia into abayenzileyo ukuthi banqobise lo mkhokheli ongenileyo HNH abathi ngu-HH. Abantu beZambia isikhathi esiningi kakhulu badubekela kibo ekhaya. Kukalutshwana uhlala nomuntu weZambia emazweni lapho esihamba khona njengabantu beZimbabwe sigcwala indawo zonke. Angitsho ukuthi abakho emazweni but bakhona kodwa ngobuningi babo abantu beZambia bahluphekela kibo. So kuyinto enhle ukuthi bona abayajhanja abantu abafisa ama-2 emsebenzi ukuthi impilo yabo iqhubeke phambili babelele kusasa elihle bazilwele bona bodwa. Kuyinto enhle kakhulu abayenzile abantu abasakhulayo beZambia.
Abasakhulayo beZimbabwe bona bayenelisa yini ukuthi bayenze lokho kwenzakale eZambia?
Ikuthi ungakhangela abatsha abaningi beZimbabwe sibili isikolo bahambile bayafunda but ungananzela unganeka bazihluphi ngokwezombangazwe basuka nje bazitshela ukuthi hayi thina lokhu asikungeni but bengananzela ukuthi amathuba emisebenzi lokuhlupheka kwabo kubangelwa ukuthi ihulumende eyephetheyo kayenzi izinto ngendlela. Njalo ungakhangela abatsha beZimbabwe isikhathi esiningi ababambani entweni ezinjekulungisa ilizwe ukuthi babambani babemunye njalo ukuthi okunye sengathi kwenziwa ukuthi maybe bayesaba uchuku oluphakathi kwabakhokheli esilabo laba. Sizame ukuthi siphakame singabatsha beZimbabwe ngomnyaka ophele kathi sigcwele amazwe siyahlupheka sixotshwe yile hulumente edivele ifuna ukuthi isibulale ngendaba yokuthi ayifuni ukuthi kube lo muntu ophakamayo azame ukuthi azilwele. Abakafundi abatsha beZimbabwe ukuthi basukume balwele amalungelo abo njalo balwele amathuba abo ancindezelwa yilaba abakhokheli abakhona. Mzukwana bezasukumela phezulu babekwazi ukuthi lonke uhlupho olukhona lapha elizweni lwenziwa yibukhokheli obuphecayo ukhokheli ongahambi ngendlela. Kuzaba lula ukuthi ilizwe lakhe liya phambili. Okwakathesi hayi ngani nje bakhohliwe babhizi ngama-earphones ezindlebeni zabo balalela imusic bakhodla bo-WhatsApp labo-social media ukuthi basukume kusesenzima yibo.
Siyasizwe kuthiwa abasakhulayo eZimbabwe basetshenziswa ngabamabandla abusayo ukuwona bethengelwa utshwala bebhema lembanje lokunye okunjalo. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi esikhathini esiningi izano njengebandla elibusayo liyasebenzisa ama-youth. Njengokuthi kuba nzima ukuthi umuntu ayale imali evelene ehlupheka uthi enzele uyudo loba lutho olungalunganga nxa uthi yabe vele ehlupheka njalo eyidinga leyo mali ukuthi ayenze into yena le engalunganga. Ungakhangela abatsha bakhona even abatsha abangahluphekiyo but abasetshenziswa lesi ungakhangela kulo mfundisi lo okuthiwa nguJava lalaba abanye omayithithi bancane sebesetshenziswa izano ukujobana belabalandeli abaningi ku-social media babeyibantu abazakhanga ama-youth esingathi ngabatsha ukuze bavotele iZANU PF. So abatsha beZimbabwe akabala isikhathi esiningi asiziniki esingathi sibe lento yethu esifunda siyenze ngendlela ngokubambana la ngokufuna kwethu. Siyasuka nje siyengeke sidatshu sidabulwe center yilaba abakhokhela ezizijike simbona lo uJava ugcwele indawo zonke uyawumane siyalale but uthi ungumfundisi but siyakubona ukuthi ungumuntu nje osereputhwe iZANU PF ukuthi asebenzele yona besebenzisa i-following alayo kuma-social media akhe whether ngu-YouTube o-Twitter labo-Facebook ukuthi bamsebenzise yikho okuyikho zo slima zuti
Ogo kutina unga valelisa abalalele
Nyali valelisa abalalele ba sheng minangi mtu swati mzakangul Benzi tai ukambo galu pelanga La minginje inglape mkona Mfuto ukutilizwe sili kulule Loke ngilao njalo siya pambili Endo enza lichela nukuti ugulibusi lizwe salibusa singa bacha Ya asoze sa shesha saa ndao Katiesu unga kangela unga ufutu ubone unanzele sisi kakulu uti Yona lefe li kulu mende uwenza wa uti sikichi misisugu mezitu wazama zonge Ibi senza likutunga vilo mtu paramisi kanda Mwaba mnende za lichela wana uti ngesikati nsuga ekaya Instruction ya ikona wakutwe mnambulawe Uwenza likutabanya bacha walibabone example uti umuntu misikanda Epiza analei kulu mende ebusayo uyabulawe Indio efe li misi uti mbulawe Jogo la wana uti kuse mpumese ze South Africa wala ndele lanjalo futi wefungutiba bambula lele kone South Africa So uti ufa wami it wants afuzangu be kutumbusu wa wami kumbu ufa wami za kwa kubwe koso kufuze kumise I revolution Omunye la efuza kubwe kepambila choini atleti zukambu asugu menini mwavune imbe tu Singati hauzba nega seko ngauzba nukona lawe bana mwuzba na loo sugu miso ogunye ili zwede ya kusingali kulula ni abo wangaya litanda kakulu
Loo ge mwunu mzana Josephat mzakangulu ube osakulayo olwela ilungelo loluntu Ewe stoka la ikutelo lipuma lendaba lichone lendaba Ikama mu Chris Dande lilaye
Siyabonga Chris Namhlanje wesiphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkahi North edalele parliament njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngesiphathelane labesifazana
Ngabe kuthiwa kula COVID, ngabe kuthiwa le mahofisi nasihlali. Kodwa sesivela le Mashonaland Central eMbire. Sababiza ngoba lapho kwakule over 4000 abantwana khona. Ababe mithisiwe within a short time. Sathike sahlala phansi lezinduna labasobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona. Labantwana amankazana amanye emithisiwe babe khona kwanabo. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuye lezikolo lamatisha babe khona. Waba nomunye umntwana owaye eshanguliwe laye waba nomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo. Waphuma le 12 points. Lo mntwana samkhuthaza ukuthi kangeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kebe kungasiyo ndaba yakho. Try and get out of that and relive your life. And thina sokumele sicreate system eyamukela amankazana lawa. Siba rehabilitate, sibabisele ku community, sibabisele ku society. Bahlale ngoba ayisiyo ndaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho isona sosakha umntwana lo isono wesomhlangu
ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela isikolo bevunyela ukuthi befunde kunjalo bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lo lwasebenza yini kumbe abakho abalwemukelayo
abanye balwamukela abanye njalo abalwamukela So sokumele ukuthi thina njenge-community sihlale phansi labantwana laba sihlale phansi lezikolo sihlale phansi labanye abantwana sihlale phansi lamateacher sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka labo sibanike isibindi sibanike i-confidence ukuthi akukho wrong or there's nothing wrong that you did noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni kancediswe abuye endleleni eqondileyo enkayi lapha mnenzela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazame ukuthi bababisele ezikolo but iproblem esilayo ukuthi izikolo zivulwanga ukuthi kule COVID lokuhlangana lakwa sikukhuthaze ngenxa yokuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa ubhubhane lo mubi kakhulu But I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezimisela ukuthi basebenze labantwana ukuthi bababisele esimweni esihle. I think i-approach yona leyo eka teacher, eka mzali womntwana, eka community la vanye nje around abanye abantwana abafunda la lomntwana kube yisystem e-condemna linto le isi-rehabilitate umntwana singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo
okwenkayi kungabe kuluhlelo eliluqoqileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lezikolo lomphakathi ukuthi abantwana babe lesikolo
yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njalo abanye basebe kudobha bathi ye thina sivili singakusebenza lokho bakhona abanye abazali asebe kusebenza but njengangisitsho kuba nobunzima ke ekuhlanganeni umoya wona lowo kumbe ipilo kuze uthando lona lolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantwabethu esikolo lukhona ebantwini obekuhlupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaye esikolo sazi senza okuthiwa operation bamba umntanakho wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulanye uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli uye enkunini yini uhambe lobani uye emfuleni uhambe lobani uyathokoza yini evela khona ngale akulaluye lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile kwenzela ukuthi sishe sibambisane sinyane uhlupho lungakayikhajani
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalela ePhalamende njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane ngesizwe ke ezomculo
zalezela amanga phakathi komnyaka
umculo njengoba salazisa kumaviki amabili edluleyo ukuthi uSikhosana Buhlungu olubhekise kobulawayo ubuya rekhoda umculo wakhe omutsha ezinye ingoma ezibikwa zingakakhutshwa kwakhathesi usitsheleke wathi sokwenzakile
ngoma yikhiphile ebhale zidlala tethe
emsakazweni nasi ingoma enje khona
utethe ngumuntu ohlakaniphileyo makhiwa omuntu kwenu ngaso utethe sinjani uyabe nesihlalisi yokwenza esikole sinmsuuthi ezikhaliphileyo kodwa emnani uyakutho ngotethe kwami angebezidlale kwamkazana mamnani osidlale
asizweni ke ingxoxo esayiqhuba laye sichathisela ngomculo
ngizizalisa kodwa ngingazikhethi unkulunkulu kakhalelelwa kulontethe kulonkulu ubuza abankazana kulenye ethi engani nje izoyawo ekufuna ukuyitshintsha amapintshane ngathi kuthiwa dlala ntethe dlala ntethe kodisa kalu tukuzi ngani ngaphakathisa ngezinto ezathabelwa ngabantu angathi uNkulunkulu ngathi le virus day kusetshenze
ngiyabonga abahlonipheki yonke langigolayo kumnyaka ophelileyo ngize bonga inkunzi zakhaya ogadeni umfana wesikosini umadi ngizobonga undlanya ngomgiva umsebenzi awenzayo ngithanda lonke bakithi
ngithi baradeli bami ngikhisela impilo yenze ngokuyisapota eliyingenzela khona angani uNkulunkulu akalinika amandla alingathilwa ngami ngiyisikhosteli
ngiyintethe kwami. Hey hey umlandi la.
Umculo kaSikhosana Buhlungu weGwamba eNkayi, umculo omutsha othi Dlala Ntethe. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Mnanga kwakuthi kufanele abathintela kudaba lwegogorawundi bezikhethele abafuna kwenziwe njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo. Izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.